Zoizi rakatikoshera chaizvo. Izuva rinongotirangaridza kuti vana veZimbabwe isu vechidiki tine ramangwana, tisu tofanira kugara pasi tichiona kuti ramangwana retanga rakamira sei, we define our future. Izuva rakatikoshera zvikuru, ratinogara ratinokurukura zvemhingamupinyi zvatingava tichisangana nazvo nemamwe masolutions atingaite kuitira kuti tipedze matambudziko atichisangana nawo.
Vamunangagwa vakasimbisa chaizvo nyaya yekushandisa zvinodhaka, madrugs, mitoriro nezvimwe zvakawanda-wanda. Imi matambudziko amungade kunongedzera ndeapi amuri kusangana nawo sevechidiki?
Anoenderana nenyaya yekushaikwa kwamabasa, kunoenderana nenyaya dzinokuita zvemadrug abuse. Ndo zvinhu zvakawanda zviri kunyanya kusanganikwa nazvo nevechidiki.
Kurudzirowo yamunopa vamwe vechidiki semi ndeyekuti kudii?
Saka tinenge tichikurudzirana kuti isu vechidiki we have to be responsible citizen, tichisiya zvemadrugs so that tiwe neramangwana rakanaka. Baba munangagwa ari kutaura zve 2030 leave no one and no place behind, but madrugs akonzeresa matambudziko akawanda kune vechidiki. Saka ndo nyaya yatinoramba tichikurukura isu vechidiki nenyaya yemabasa, tichiziva kuti mabasa ari kunetsa munyika, zvii zvingaitwe kuwandudza mangwana edu. Tichikurudzirana kuti tinge tichiziva mabasa emaoko, anga mabasa ekuvaka, mabasa ekuita makapenzi, ekuita plumbing, so that tinokwanisa kuzvimirira nekuzviitira kuchengetedza mhuri dziri dzakanaka.